manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kurume 14/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
My emergency ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizvaudza zvakare.
Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa nagavana weRBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda musangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo neZuro. Mumwe wevanachiremba vakuru vepachipatara cheparire Nyatwa Dr. David Chimuka vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kumangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya vatinoti maelective cases vanouya tinoita vasina nehari asi vazhinji vanenge vashoma nouya vachida treatment inenge iri inochiti emergency. Ndio takafunga kuti tiite ivavo tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisupporta nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanakanaka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizvaudza zvakare.
Mumwe chiremba wepaparire Nyatwa Dr. Shingai Chiurunge vati vave kungopa varwere mapepa ekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Panongopinda topa hama maprescription hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga. Pane mashiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatients pamwe vanenge vatumwa vasina kana hama wani vachibva kumamisha.
Vamwe vanachiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital nechitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neanachiremba vekuparire Nyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti anachiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu uhu na governor we RBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. Vamangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekwa America mabanga asi nasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezveupfumi vatendai biti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakaririswa i5 million chete. Isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaita ba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa CBZ Stanbic. Hakuna bazviriko chavaa kuita manje ndechekuti kana uri pa priority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana vanoti vanokutengesera mari iyoyo, but handizvoba zvinoitika pa foreign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaanaunzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri ma US dollar achinzi ari geje geje ne bond note ndo dzakadivaliwa.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa na Thomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note todzokera kuregime yemamultiple currencies.
Vanga vari vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
Muzimbabweni wese aneka nyika yake huze patriotic Zimbabweni anofanira kuona zvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tindafunga kuti zvaitinga zvasvika patofunga kuti zvinosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kuita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover ega emumarket kuti aiwa mari yenyu yanyaitangira pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwiri, dependi kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozi nozo shanda siya.
Aiwa. Ipapo gasta mikisi wa manguja na wagono. Kana utuwa mtuli na wagono. Aiwa. Pati siya ne. Time iya ya wagono mchaziwa. Paya paida shugu. Yataiti running printing press. Kuprinda mari. Ngo chesi cha shota mari ta kutono printa. Ndiyo chakati Zimbabwe dolari parare. Mari hai print with that way. Mari nofana kuprindwa according to productivity in economy. That is why you find this in bond note. Arina kukolapsa shoku manya. Mkaritaza bond note yoro parijiro ya kato simba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there, but harina kubva razodonha zvese zvekumhanya even paparalo market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation. Paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika handiti, asi inomboramba uchiprinta mari.
Nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga rekotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vaBrighton Ramusi, mushandi wekotrad vati vagamuchira tsamba kubva kuna mudzviki wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vatizoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye taka participator nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pa stairway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, nokuti mashoko aya ari kuuya mazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga wati vachateverera masangano akazvimirira oga, papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga, nekuti ndomamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Manuwa nesu kufanza kumabasa msangano iri. Vazi wanai mzorozi vati kumiswa kushanda kwa vaita kushakangansa zukuru wa shandi vavo.
Suspension ya dawa piwa ni urumende. Ija afekta wa shandi wanosuka iwo 15. Penigo afekta zwe 10,000 ma members ari mu community tolerance, reconciliation and development. Ma members anga achibenefita kuma garden, peace gardens, anga achibenefita kuma soccer tournaments, anga achibenefita kuma human rights, education inatanga achiwa hapa, ne social accountability, atachiwa dizisa ne capacity building.
Mara musibaende zamberi bachiti, nyaye magwara isiwe ya marugura mbizirwa. Sezo vane gwaro re notorial deed of trust, la waka nyureza kuhurumende muna 2012, rene numbers noti MA1050/2012. Vahowe varamba kutipa chikonzero cha vamisira kota rebasa parunare vachiti vanga vakabatikana apo gurukota remasvingo vaiza chadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi vatizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Kandi Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nhasi rakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana-siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda mumaprovinsi nemawadzi ese tatakura kusuka ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms ye mari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function ye investment in the bank.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore shoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera, uye pavanhu ivava vanhu zviruzisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Muumiriri wegweru Eben va Brian Dube vemdc vanove imwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai ese achiaccessa maloans ari available.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro pewomen's bank, uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bank rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi, uye pari zvino riri muHarare chete, uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muvulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu, vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika, uku vari kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora, uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million vachiteverwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa, uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto kwemusangano uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai Mutsvangwa.
Commission on the Status of Women inoitwa gore negore simu ye gore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai nyika dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozikanwa zvikuru nekubatikana nenyaya yekuti vanasikana vedu havakurwa vasati vasvika 18 years. Nayo zvikuru dzanyika dzese dzinogona kubudirira kuita maside events aya.
Zvii zvinenge zvichiitika muside events aya kana kutsanga nenge ichiitwa kumucheto yemusangano mukuru United Nations uyezve
kosha. Zvikuti inopa juri yu ine 2 events. Side events yekutanga iko nhasi yandaa kutomhanyira iye zvino iyoyo ndeikuratidza kuti madzimai nyaya mikando inovabatsira sei. Nyaya yema input yavanopiwa inovabatsira sei. Kudzimai vati kupindo mamaini se Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development inovabatsira sei. Pozoita nyaya dzakawanda dziri kuitwa dzichitungamirirwa na First Lady wedu wemunyika yeZimbabwe. Tinoratidzirawo firimu rinoratidza kuti honai ndo zviri kuitwa muZimbabwe izvi. Nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichiteerera dzichibvunza mubvunzo dzekuti ko apo makazvifambisa sei, ko apo hamugoni here kudai mugozi improve. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Monica Mutsva vari parunare munyu muno muAmerica naMavhla Muhlanganya wewe Studio 7. Dare repamso rehigh court mubulawayo asimuke kugweru taura chava chipenya tevera.
Mutongi wedare rehigh court Justice Martin Makonese varasa chikumbiro chamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube. Kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko, kodzero iyi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Musonza uyo ane mutyairi wenhege muAir Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge vatadza kunzwisisana panyaya yekuti iye mudzi aipomera Lucy kuti aidanana nemumwe murume. VaMakonese vati kunyange hazvo musonza ari kumhosva yaari kupomerwa zviri pachena kupomerana nezvakawanda zvinonzi zvakaiti uyu. Vatiwo pane umbowo hwakasimba hunoroverera musonza izvo vati zvinogo mupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vati wadare raive razvipira kutanga kutonga nyaya musonza akaunza imwe nyaya mudare achiti anoda kuti dare reconstitutional court ritare kuti vatongi vedare rehigh court vanofanirwa kuve nabatsiri vanonzi muchirungu assessors here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. VaMakonese vati semaonero avo musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakamuuraya inoita kuti vaone asina kukodzera kuti atongwe achibva kumba vachitsinira kuti musonza anogona kutiza. Rimwe remagweta ari kumirira musonza Muzvare Tabo Kanyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebail hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese Constitutional Court ne main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.
Masangano emakereke anosanganisira Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe ne Union for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pashure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo hunosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igovatungamira kuti kana ivo vachiparticipata munational dialogue vanenge vane donzvo rimwe chete rinoinfomiwa nenational dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwezvikiro rino kutanga mangwana. Asichatinotarisira ndechekuti process yachona inogona kuti rebei donzo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiki umu nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa pakutanga paApril apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutsikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya uyo akashaya nemusi wemuvhuro aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori bazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati semutori wenhau mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo, kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwits panyaya yokudefenda Zimbabwe. Takuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvinhu. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vakisinoti Mukwazhe vati mushakabva aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba Ruben Barwe ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aiita mukutapa nhau zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy angaka ari munhu ari principled ane pera gwara kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashayika zvakare urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenya pamuHarare kunonzi nevamwe kwakaratidza pena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kudzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vanachiremba tinavo manesi tinavo asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagirovhosi okupfeka vanhu vachiita basa vachibata maronda, mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inoshanda hazvichisipo. Kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese zvokuti basa harichaitwi. Maoperation haasisiri kuitwa. tamirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical kuzongati mhanya tiita operation.
Vatuma, munoti nezvakavana chemamirira akachipatara nekuti imi nebato renyu rezano PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona matarura akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitika ipo paya nekuti neni ndiri munhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara zvinhu hazvinomira mushe. Zvisina kumira mushe kudaro ndiyoro nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuzano PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo zano PF ndiyo iri kutonga for sure. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munomubulawayo as I speak, kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Nampilo UBH uko oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei opiwa mari asina kusupplya chinhu. Aita kudaro blame yakuya kuzano PF, blame yakuya kuhurumende. Yet isusu vanhu ordinary people are the people that are doing the corruption. Ndisiti kuuraya zvinhu, tikuita maghost invoices ndozvinhu zviri kuuraya nyika, ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndozvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzwerera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubato kwenyu munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, pandongopukana navo chete ndepo kuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isu tinoti vanhu vari kuita corruption ngavaende kujere, hazvina mhosva kuti ndive kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated kereke. Kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe, ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzwerera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muzano PF kunzi zvirango ndozvakonzeresa kuparara kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo uko, kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vasvangirai muinclusive government hazvina kuimprova here? Kwakune mishonga, kwakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muzano PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yemasanctions against the president, against the president. Kuya kunyepa kwayo, maamboona president vechinetseka. Havaendi kuAmerica kwacho here kana kune mahieni. But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende muBelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma webato rezano PF vari parunare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kugurukota kune vakamboya gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzwerera veMDC vari parunare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
L
Mbabe chana njani mtawazo mwuse ola mugela ku Studio 7 ngolesine msa zilisho milane gumbimbito 2019 nguntunga milinko ma endaveni zetu la msanje ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijikile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyimvithi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
UGumede ube umuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula okakathesi bebethi lona likhangelela ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelela ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-Central Mozambique kuseqela lakithi bobo Manicaland, sikhangelela ukuthi ikhona lapho kungaba lo monakalo omkhulu ozabangelwa izulu leli elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nqabe sitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North le South izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyimvimbi eliletha amanzi amaningi esikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lo monakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South le Maswingo kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune loJuly besingeke simfice. So silethemba abanye bathi senzeni sikhiyiminwe keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekelwa lathi kancane nje lizulu, umoya haya sufuni kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela seParirenyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola emelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela beParirenyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank, unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lePhalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lePhalamende ebelivakatshele lelibhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselencedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lePhalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli izindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okunengi besifike savakashela ibhenki yabesifazane i-Women Bank ngesilungu. Sifunda okunengi kakhulu njengabameli basePhalamend. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibhenki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazane ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibhenki lela besimame sifuna ukulisupporta njengeParliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo iningi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa loStanekile Mhlanga weStudio 7.
KoDeBhilithane yonke bengihlangana lezinkulungwane nezinkulungwane labo zabomama. Yebona babe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole lethuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kabuyekelwe ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi irepu nesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugijimisa ukuthi ohulumende nanxa amapolisa etshaya abantu namasosha etshaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi banjeni umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje saxoxisana silungiselela i-Congress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zalise sine-Congress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi sebenzeni njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukuyenze abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla sithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kolebhilithane ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lephalamende kweleBotswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweleBotswana.
Ilunga ledale lephalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla liphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza athi ukubuyiselwa emuva. ELeBotswana libuyisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exoxenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lephalamende yeBotswana kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe uhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labeZimbabwe elingena eBotswana ngekho emthethweni lizithola lisebenza ezindlini emapulazini kanye lekwakheni. UNkosazana Elnet Ndlovu yena osebenza ezindlini eHaburon uthi kungajabulisa uma idale lephalamende yeBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima njalo siphila nzima kweleBotswana sidlala umacatshelana lamapholi. Uma kunganikezwa amaphepha kungaba lula kanye lakuhulumende ukuthi engatshoni exotshana lakhe.
Omunye owezi maupo njalo, umnumza na Sifas Ncube uthi kusobala uthele Botswana, alenelisi uqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni, ngakho imbono yelunga ledale lephalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemaplazini lapho kutholakala abangamaphepha kuphela. Abanye basemahofisini amakhulu ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lephalamende yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba yizilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Besithi bengazecharge i-2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali izakuba khona. Umuntu lencube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibhajethi yakhe simi kahle. Kungani kanti izolokhu eziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakabhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle ebusa abantu behlupheke. Yikho ke uhulumende wezanu PF akamnanga kwakala ndaba lozulu weZimbabwe. Okwakhe yikuthi ke athaja abantu ama-taxis bathathe izimali bagade indizamthina bephuma phandle kwelizwe behaya indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors sesithenga imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba ngama-social services izinto ezinceda abantu beZimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli. Lokudana ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana beZimbabwe.
Babungwenya, sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende
ayabe egcwele ethe pam akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho
sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption ye engathi ihlubhethu ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela abana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini basebelungisisa futhi i-procurement office entshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathendani kwabantu bezanu p f kungathi imithi lokhu i-expire so kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlwesitho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo
baba undlovu sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso iZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu ingxenye yesigidi ngomnyaka imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempilakahle
khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli imali eningi kakhulu imali enganceda uzulu kakhulu imali engathenga imithi ezibhedlela imali engaholisa odokotela lamanesi imali engaholisa ababalisi ezikolo imali engayenza ukunika ongathuthukisa ilizwe kulungiswe imigwaqo kulungiswe izinto eziningi nje le infrastructure le enganisi idilika imali eningi kakhulu kodwa-ke iyadlaliswa-ke leyo mali siyaholisa abantu bemelika bathatha amalahle asiwaswelayo lapho abawasewange lapho agejwa khona bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo bale confusion abakwenzayo kabakwazi ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhathe ikhampani ngoba uqhathe umuntu ozakukhulumela kumele uguqule izenzo zakho uyenze intando kazulu uyenze okufunakalayo ama-sanctions ancikilika wodwa nje njengamazolo aphela
baba ungwenya kuyiphethe khonapho lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle
ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya hatshi ukugezisa nje imvubu eyayidlalisakeni so sokufanele ukuthi uhulumente lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe
ngamafitshane akuyiphethe baba undlovu
sithi thina abantwana bezimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanup f kabalani lathe okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho singathabeli amantsaru lama-tshirt singathabeli rayisi ye-two days singathabeli amathosha kasihambenini siyekhitha ibandla lezanup f complete sifakele MDC ubabuchanisa akhokhele elizwe leZimbabwe
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lenxethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya izizalwane zeZimbabwe leza kwele-South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamandebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo kubika uBenedict Nhlapho
ekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoyi abatsha abadala abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye omunye wabadala bebandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Duncan Dlamini uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa kathi-ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala
engakalali bengilayo emini sacoxacoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengomanduna kathi angakathi ibizo leli hayi asoze silithathe wathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so nje njalo nduna lami hamba kuhle
Katika umewe ibanda le MDC Alliance kwele South Africa umnumza na Austin Moyo. Yena uti gunenga kufanele kufundwe izalwa ni Zimbabwe empilweni kamuye.
Ukumete ube umuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ube sanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho baba uGumede.
Umna wakhe kamoya umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele. Kodwa ngakolunye uhlangothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Indoda ethi ngayisikhonifisa abantu badle bajabule, beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ukuba inkomo zikuphi. Kumele zinqande zeduze, indoda ethi hambe kuhlatshwe abantu badle. Lakhona ufuthu bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle ebomvu. Kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into njengaleyo badla inyama bakholise, bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza. Ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amatshumi amathathu ehlala kwele South Africa, kanti-ke ubehlalahlala ayefika emzini kayise eNswazi. Kuthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasitiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Manetumo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Mhlapo.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.